Mazita ari kutaurwa anosanganisira nengo dzepolitbro, murongi wemabasa muzanu PF Obert Mpofu, gurukota redzidzo yepasi vaKaine Matema, mutauri wezanu PF vaSimon Kayamoyo, amai Stembi Sonyoni, kwozoti vaimbo vemukuru weZimbabwe Defence Industries vaChinga Dube, gurukota redunhu revulawayo amai Judith Ncube, mutauri weParamende vaJacob Mudenda, pamwe nemukuru wemauto General Valerio Svanda. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vaSteven Svanda vati zviri pachena kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachadoma munhu anobva kuZapu sezvo vamuhadhi vaibva kubato iri. Vati mazita mazhinji ari kudomwa ndeevanhu vane nhoroondo mubato riri kutonga.
Tine zvekare vaChinga Dube vanga vari mukuru wemaovets. Tingati vane rekodhi yakanaka zvikuru. Isina kunyanyoshata, takatasana nezvematongero enyika zvekare. Uyezve munhu ave machuwa, hatina kumbobvira tanzwawo nyaya dzakewo kana dzekuba kana dzekumadzimai uko. Tive zvekare navaObert Mpofu. VaObert Mpofu vagara mumusangano uyeze senior member yeZapu.
VaAlfios Mapuranga vati vanoona sekuti chigaro ichi chichapuwa munhu ane nhoroondo yechiuto.
Chandinoona ndechekuti pachaita hapo makwikwi pakati paObert Mpofu, Simon Kayamoyo naPhilip Valerio Svanda. Asi ndinoona Philip Valerio Svanda ane mukana wekuti ndiye anogona kutora sekuti ari kubva nekuchiuto.
Chipanga mazano musangano reRevolutionary Research Institute vachenesani ndungwaka vaudza Studio 7 kuti chibvumirano cheUnity Accord cha1987 chakaenda nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, uye vanoona sekuti vaMunangagwa vachasarudza munhu wavanovimba naye zvisinei kuti ndiye anokodzera kuvepo here kana kuti kwete. Vati kubvira muna 1987 paidomwa vanhu pachigaro ichi pachitevedzwa ukuru hwevanhu kubva kuZapu, asi mazita mazhinji ari kutaurwa ane vanhu vasingakodzeri kutora chigaro ichi kana izvi zvikatevedzwa.
Because muzanyo inezvi hakuna munhu atingataure Obert Mpofu is a non-starter. He joined Zapu Zanu before 1980. Makaracters akadaro haakonsidwe as unit material. Ana Chinga vakazongwavo vakakurumidzira kujoina. You don't understand kuti cycle Zanu is cycle reproduction, you know, like capitalism.
Izvi zvatsinirwa navaButler Magwizi avo vakarwa hondo vari kuZipra. VaMagwizi vati havanei nekuti ndiani adomwa, asi kuti vanoda munhu anoyananisa vanhu munyika.
Tanga tichifunga kuti pakavapo a national unity approach, particularly tichitora iyo Zapu nokuti ndiyo yakagwa hondo, iko zvinezvi vakasara vari vaviri chiwenga naMunangagwa pamusoro homwehe vachatonga, asi hakwanisa pasisina national unity.
Pasi pebumbiro remutemo wenyika, mutungamiriri wenyika ndiye anodoma vatevedzeri vake. Mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi varamba kutaura zvizhinji pamusoro pekuti ndiani achatsiva vamuhadhi kuhurumende, vachiti inyaya yemutungamiri wenyika nehurumende.
Kana ivo mutungamiriri wenyika kana vachinge vataura nemashoko avo kuti vati ndo zvatinotevedzera izvozvo, we must accept it to be led and naizvozvo tinopiwa direction. And only the president can give us that direction.
Kunyange hazvo vakasiya basa kuhurumende, vamuhadhi havasati vasiya chigaro chavo kuzanu PF, uko vari mumwe vatevedzeri wavaMunangagwa. Vamuhadhi vakasiya basa nezuro mushure mokufumurwa pamadande mutande akaburitsa mavhidhiyo ane mashoko avamuhadhi vachitaura nyaya dzepabonde nemadzimai echidiki anosanganisira madzimai evanhu. Nyaya iyi yaigara yakaburitswa nebepanhau repaindanet reZim Live. VaMuhadhi vakatombobuda svondo rapera vachiti aive manyepo, asi Zim Live yakati yaimira nenyaya dzayo dzokuti vaMuhadhi vari kushandisa chinzvimbo chavo zvisiri izvo uye vachikonzeresa kuparara kwedzimba. Bato reZanu PF richaita musangano waro wePolitbro mangwana, uye nyaya yavaMuhadhi inotarisirwa kuzeiwa pamusangano uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.